Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 3/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tete akavhara kesi yayo tikaapply for discharge inova yakarambwa dare rechitiro pakuona kwaro kana vanhufamba vaine muwando hwavanofamba nawo pane njodzi yekuti vanhu vanogona kuva vakavhara nzira nevachivhiringidza famba kwevanhu.
Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vakanyenzura parere vakasungwa muna chikunguru vachiratidzira muHarare kotadza kuenderera mberi nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana reshamwari yemwanasikana rinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yayadzika yatevedzerwa sezvo vana vakawanda vari kubatwa chibharo nekushungurudzwa. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika kusanganisira dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dziri kuwedzera munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP vakanyenzura parere kwanga kuchitarisirwa kuenderera mberi nhasi mudare ramagistrate hakuna kuzobudirira sezvo mutongi wedare asina kuzoenda kudare. Vaparere vakasungwa muna 10 pamwe chete nevamwe 34 vanova nhengo dzebato ravo uye dzekereke yavo inonzi Mirirai Jehovha Apostolic Church. Vakasungwa pakopakabhana muHarare vachiratidzira nekuda kwekusafara kwavo nekwavanoti mamiriro yakaita zvinhu munyika. Vachuchisi nemapurisa vari kuti vakatyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA vachinzi havana kusuma mapurisa nezvekuda kuratidzira kwavo uye vachinzi vaivhara migwagwa. Asi vaparere nenhengo dzebato ravo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravaparere nevamwe vavo vaIvans Moyo vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nyaya yaparere kanyenzura yanga yari mudare muzvora nhasi kuseni yapfudzira mberi kuenda musi wa10 nechikonzero chekuti mutongi anga asipo. Koita vamwe 34 ava vari kutongwa necriminal nuisance nyaya yavo yakapinda musi wemonday ndipo pakadismiswa application for discharge vakanzi vape uchapupu hwavo ndohwaachapa musi uchasimudzirwa nyaya musi wa9 November.
Vari kupa uchapupu vachiroverera vaparere nevamwe vavo ndivanani chaizvo vamwe?
Pane nyaya yavaparere pana vafakazi vaviri vakapa uchapupu vanova mapurisa ekulaw and order section vakasunga vaparere. Saka vakapinda mudare vaviri vakapa uchapupu kune hwana asati apa uchapupu ati kutarisira kuti achapinda panext remand date inova musi wa10 November.
Ko ndevapi vaipawo uchapupu kune vamwe vava 34?
Vavafakazi vestate vakapedza kutestifya vanovawo zvakare vapurisa vaviri vekuloyo indoda session vakatestify. Saka vapedza state yakavhara kesi yayo tikaapply for discharge inova yakarambwa dare rechitiro pakuona kwaro kana vanhufamba vaine muwando hwavanofamba nawo pane njodzi yekuti vanhu vanogona kuva vakavhara nzira nevachivhiringidza famba kwevanhu inova iyo mafekisi avari kuchajwa nawo concerning offence yecriminal nuisance.
Mungatudza kuti zvii zvakutarisirwa kuitwa pakutongwa kwenyaya iyi tichienda mberi.
Saka taakupinda mudefense case apo vese vasunga vachapa hosha pupu wekuzvidzivirira kumhosva yavakatarisana nayo.
VaIvans Moyo vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana reshamwari yemwanasikana rinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yayadzika inochengetedza kodzero dzevana uye yachengetedzwa sezvo vana vakawanda zvikuru vanasikana vari kumbonyikidzwa vachibatwa chibharo. Mumwe mwana ane makore masere anonzi akabatwa chibharo nababa vake kwenguva yakareba kuBulilima kumateveleland South akaita pamuviri uye ave kuchipatara cheulawa United Hospitals. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana anoti kune vanasikana vakawanda vari kubatwa chibharo nekushungurudzwa mudzimba dzimwe nguva nehama dzavo uye dzimwe nyaya dzinonzi hadzisi kumhangara kumapurisa. Vanorwira kodzero dzevana vanoti chimwe chiri kukonzera dambudziko iri dzimwe tsika dzechivanhu nezvimwe zvitendero. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Kenya Chifamba.
Tiri kubatikana zvakanyanya nenyaya dzehuwandu hwekumbunyikidzwa kwevanasikana dziri kuramba dzichiwedzera munzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe. Tiri katarisa tinoona kuti kubvira pakaitika nyaya ana Machaya gore rakapfuura nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda. Isusu chinotibata ndechekuti tiri kutaura kuti vanasikana ndivo ramangwana redu, asi tiri kuona kuti ramangwana racho rakuputswa harichachengetedzwi.
Pane here zviri kuitwa munyika zvekuedza kuchengetedza kodzero dzevanasikana nyanya vasati vabva zera?
Muno muZimbabwe takaitirwa zvakanaka tikapiwa mitemo yakagadzirwa vana Marriage Act, vana Education Amendment Act, tikaona zvakaitwa neSpotlight zvehigh level political compact, tikaona National Action Plan yakaitwa neMinistry of Women Affairs. Asi tiri kuona kuti nhubu idzi dziri kuzvambarara pamitemo iyi nekuda kwekuti pamwe tiri kuita zvishoma kuti mitemo iyi inyatsobatika ichisvika kuvanhu. Tiri kurwadziwa zvakanyanya kuti constitution yedu inotibvumidza kuti vanhu vanokwanisa kunamata pavanodira uyezve nzvimbo dzavanodira. Asi tiri kuona kuti vakuru vemadzichechi vari kusiya nharadada idzi dzichiita mhindupindu mumachechi kuvhiringidza ramangwana revanasikana vedu.
Zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuti dambudziko iri ripere?
Chatiri kuda isusu ndechekuti seZimbabwe tiri kumhanyidzana nenyaya dzemaSDG, tiri kumhanyidzana nenyaya dzeagenda 2030, asi hatikwanise kubudirira nadzo kana nhubu idzi dzichisiyiwa dzichiita zvadzinoda. Kuchema kwedu ndekwekuti isusu semapoka anozvimirira tamboedza tichibatanawo nemapoka ehurumende akasiyana siyana kufambisa mashoko kunzvimbo dzakasiyana siyana kumachechi munharaunda muzvikoro nekupi kuti vanhu vave neruzivo rwekuchengetedza vana. Chaakutorwadza ndechekuti pamwe pacho tiri kuona vabereki varivo vaakutoita sapamberi kuvhiringidza ramangwana revana. Tiri kukumbira varidzi vemutemo kuti vangoitaiwo kuti pabatwa mupari wemhosva yakaita seiyi amire semucherechedzo kune vamwe kuti asazozvipama zvakare, kuti titore nyaya idzi tichidzibata nemaoko maviri tisatendere chero nhubu ipi zvayo kuti iite zvainoda kuti vana vedu vakwanise kuve vana vasasiyiwa vachiita vabereki nguva isati yakwana.
Mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Kenya Chifamba vari parunare muHarare naMarvelous Musanganya wewe Studio 7. Mutori wenhau anoshanda nesangano reAlpha Media Holdings rinotsikisa mapepa nhau eNewsday, Zimbabwe Independent neThe Standard uye nenhepfenyuro yepaindaneti yeHeart and Soul, Blessed Musanga anoti ari kufara kuti akasarudzwa pavatori venhau vashoma pasi rose vari kuuya kuzoongorora nekunyora nezvesarudzo dzemuAmerica dzemamidterm. Sarudzo idzi dzakakosha pakuti ndiani anenge akabata matomu matare eHouse of Representatives neSenate uye dziri kuitwa musi wa8 svondo rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mushanga.
Uyu mukana wakandikoshera zvikuru, mukana wandandisingafungiri kuti ndinokwanisa kuwana. Asi mubasa ratinoita iri, munhu ukaonawo uchionekwa kuti wakakodzera munyika yese nemajournalisti akawanda kudai muZimbabwe, tukwanise kuwana mukana uyu, tinoratidza kuti basa rako nemafambiro unoita mukati mebasa zvinhu zviri kuonekwa nevanhu veruzhinji. Asi mumwoyo mangu ndinofara chaizvo kuti ndakwanisa kuwana mukana uyu.
Zvii zvamunofunga kuti zvichakubatsirai imi semutori wenhau kana mozotaurawo nezvesarudzo dzemuZimbabwe, kana kuti muchabatsirawo sei vamwe vatori venhau vamunoshanda navo nevamwe vemunyika pakunyora nezvesarudzo shure mekupiwa mukana wamawanawo?
Usati wadzidza haungazive kuti zvauchadzidza zvinokubatsira sei, nekuti hausi kuziva kuti uchadzidzei. Asi ndinongotarisira kuti pane zvichaitika, nekuti mukufamba mangu ndichadzidzawo zvinhu zvinokwanisa kubatsira nekuvandudza basa randinoita ndichitefenyura nawo kumativi mana enyika yeZimbabwe. Asi vo munofanira kuziva zvinhu zvakakosha zvekuti America yava nemakore akawanda ichipractisa yatinoti democracy kana kuti gutsa ruzhinji.
Sei izvozvo zvakakosha mukoma Blessed?
Saka zvinoreva izvo kuti mumakore ava akawanda vava neunyanzvi hwekuita sarudzo. Saka ndinoona sekunge ndichadzidzawo kuti chii chinoitika munyika dzaane unyanzvi mukuita zvido zvevanhu. Uye kana tichitarisa vatori venhau vakafanana nevekuCNN nana Fox News, tinotarisa kuti kutepfenyura nawo kwavo kwakati kuri kwakati vandukei, kuri pamberi mberi nezvatinoita. Saka ndinovimba kuti mukusangana nevatori venhau vane mbiri uye vane experience yakati wandei kudarika yangu, ndine zviviri zvitatu kana zvina zvandinokwanisa kudzidza kubva kwavari, kana kutsoropodza kubva kwavari zvichienderana nekuti ivo vanenge vachiita nezvei.
Muchashanyira matunhu api chaizvo?
Ndichatanga kuenda kuArizona, Phoenix, ndozoenda kuNorth Carolina.
Mutoro wenhau Alpha Media Holdings, Blessed Mushanga, ari parunhare muNew York na Blessing Zulu weStudio 7. Vanorarama neurema hwekurwara nepfungwa kwamutasa mudunhu remaNicaland vave kuwana shanduko mukurarama kwavo mushure mekuita zvidzidzo zvemaoko zviri kutungamirwa nesangano reTakunda Development Trust. Sangano iri rakapiwawo imwe mari yekushandisa nehurumende yeAmerica. Mutori wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Mabasa anodzidzirwa panzvimbo iyi iyo iri kumaodzanyembakwe guta remutare ndeyekusona zvakasiyana siyana zvinosanganisira mbatya, machira emumba uye yunifomu dzezvikoro nemakambani akasiyana siyana. Mamwe mabasa anoitwa zvakare pamuzinda weTDT ndeyekuveza fenicha yemumahofisi mudzimba pamwe chete nemabhokisi ekuvigira vasi. Mukuru weTDT vaNicholas Johane vanoti basa rekudzidzisa vanorwara nepfungwa kuzviitira mabasa emaoko riri kufamba zvakanaka. Vati izvi zvakakosha kune vanhu ava sezvo zvichizovapa ramangwana rakajeka vachizviraramira pasina kupema. Vatiwo vari kukwanisa kutengesa zvigadzirwa zvavo kumakambani akawanda mamutare.
Tine matables yatinogadzira within the community. Kunana Julius Teo we supply Tropic Hotel ne Montclair. Tinoizinda kutira kugadzira matables nemufenicha yavanoshandisa kukuhotel ikokoko tinobva panapa nemaripes tisinovaitisa panapa. Tabva muno matoita zvetimba. Tine workshop yezvekusona yegamesh iri uko we will pass through there, source this timber from what we company. She's just no project that who kept ready Yuxone. We exchange the timber to what we company. Then you put the business around the ship with the boat, take on a signal. She knows that she's always going to cash to what they got timber with cash to what we company. So we supply the money.
Mumwe ari kudzidzira zvekusona pachikoro ichi muna Steven Garvey vati zviri kuvafambira nekuvabatsira kuti vatashandise zvinodhaka sezvoita vamwe.
Mukatarisa mazuva edu vamwe vedu vari kuswera vari kumabhawa and so forth vachiita zvemadrugs, but isusu tine zvinhu zvinoswera zvichiti occupy tichiva and ma skills mulife tagonatoto tiri kunze kuti tiri pona apa tiki munhu akandoda wakakana katrouse totosona kuti tichitoona mari tichitorama tidaro sosaka tiri kuti zviri kutibatsira zvakanaka chaizvo.
Mumwe ari kufara nedzidzo iri kuitwa pachikoro ichi ndinozvare Lavin Mukwekwezeke anoti achakwanisa kurarama achisona zvinhu zvekutengesa pasina kupema.
Hangu kandiri panapa zvichiri benefiting kwandiri nekuti its not matter kuti kushanda chete, I'm getting the skill yekuti kumba ndikatenga mushini wangu can make many products, kutotengesa nga maketeni mapilo anything, I'm getting the skill and I can make money for myself with competitively andina anything chanenga ndichiita. It's very benefiting.
Muzvare Grace Chindove vanoshanda vari kumuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanobatsira masangano akaita seTDT kuti akwanise kusimudzira mabasa avo. Muzvare Chindove vanoti vanobatsira sangano iri nemari dzekuita mabasa aro nedzimwe nguva vanoti mari iyi iripo chete kuti zvive nyore kuyamura vanotambura pamwe chete nekurwara kuitira kuti vaite mabasa emaoko vasamirire kupema nguva nenguva.
Mari iyi yakanangana nemabasa ekuvandudza mararamiro evanhu vane urwere hwepfungwa uye utachiona hweHIV and AIDS munharaunda, ingave zvayo shoma asi yakanangana nevakasarudzwa ivavo chete kuti vaite mabasa emaoko.
Patakunda Development Trust pane vanorarama neurema hwepfungwa vanosvika zana nemakumi maviri ane mashanu kana kuti 125. Pavanhu ava pane vanhukadzi makumi manomwe nevashanu uye vanhurume makumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 kwamutasa, ndini Lweda Moyo.
Tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwasara mazuva mashanu kuti America iite sarudzo dzemamidterm dzedare House of Representatives neSenate, mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vari kuyambira kuti vanhu vari kuti sarudzo dziri kubirirwa pasina umbowo vave kukanganisa utongo hwejekerere. VaBiden vakataura izvi nezuro pachiteshi chezvitima paUnion Station muWashington DC. Vakati pane vamwe vanhu vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende uye magavhuna vari kuti vakakundwa havatambire zvinenge zvabuda musarudzo. VaBiden vakashora vaimbo wemutungamiri wenyika yeAmerica Donald Trump nekuramba kwavo kuti vakakundwa musarudzo dza2020 zvavanoti zviri kupesvedzera vamwe kuti vashaye vimbo nesarudzo. Asi vebato remaRepublicans vanoti vaBiden vari kungotaura zvisina umbowo vachiziva kuti bato ravo ratarisana nekukundwa musarudzo. Mapurisa emuSouth Africa anoti atanga kuongorora firo yakaita vanhu makumi maviri nemumwe vane mitumbi yakawanikwa mune mumwe mugodhi mudhorobha reKrugersdorp muJohannesburg nezuro nanhasi. Mapurisa ari kufungidzira kuti mitumbi iyi yakaiswa mumugodhi uyu mushure mekunge vanhu ava vaponderwa kune imwe nzvimbo. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubva mumwedzi wandira gore rino kusvika mwedzi wapera wagumi guru gore rino, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika kusanganisira dzekutyorwa kodzero dzevanhu dzinosvika chiuru nemazana mapfumbamwe nechimwe kana kuti 1901 dzakaitika munyika. Gwaro rakaburitswa nezuro nesangano iri rinoti kunyange hazvo izvi zvisingashamisi, mhirizhonga yakaitika kumbare muHarare nekudunhu ramatevelele South pamwene mashoko ekukurudzira ruvengo nemhirizhonga anonzi akataurwa kumberengwa zviitiko zvinovhundutsa. Gwaro iri rinoti mhirizhonga iyi yaiitwa nenhengo dzebato riri kutonga rezanupf yakanangana nenhengo dzebato rinopikisa recitizens coalition for change. Zimbabwe Human Rights NGO Forum iri kushorawo mapurisa nemabatiro ayakaita aakaita nyaya yemhirizhonga kumbare richiti akangosunga nhengo dzebato reCC chete achisiya dzezanupf. Sangano iri rinoti kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe dzakachena uye murunyararo panofanirwa kutorwa matanho ekugadzirisa kupesana kuri munyika mune zvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyate. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nekupomerwa kuri kuitwa zanupf munyaya dzemhirizhonga idzi.
Ndinoti ndangu nomubvunza wamabvunza but hamei nekuti tsvagurudzo dzavo idzodzo vanodziwana kuti dziri bhesti nei nei kana kuti kufungidzirawo kwavo kana kuti kuda chiprofita ipapo hangu handingakwanisi kuzvitipindira nazvo. Dambudziko ratinaro muno muzimbabwe nderekuti ivava ava vanoti ndivezvamahuman rights handizi kuti mahuman rights ayaya ambozonyanya kutapira zvakadini muno muzimbabwe zvokuti ukaona nguo yakutaura nezvamahuman rights. Mahuman rights ani? Avanhu vatema here? Avarungu here? Nokuti mahuman rights violations avanotaura vanongotaura mahuman rights violations akanangana nezvematongerwo enyika. Asi tikatarisa zanupf yacho ndiyo yakarwira nyika ino, saka yairwa mahuman rights anani? Zanupf yapokana nenyika dzekumadokero yakudzii zanupf yacho ndo inotyora mahuman rights. Saka takutopererwa kuti nyaya chaiyo chaiyo ndeipi?
Vamagu, munotiwo negwaro raburiswa irori neZimbabwe Human Rights NGO Forum ravari kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakakwira munyika ichikonzerwa nebato rezanupf.
Hachisi chinhu chitsva uye hachisi chinhu chinoshamisa. Magwaro ayo agara achingobuda pano nepapo zvikuru sei kana zvichiita sarudzo. Saka chinhu chikuru chandingada kutaura ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe haisati yapora kubva pamavanga ehondo yechimburenga yatinoti liberation war. Ndosaka pese patinoda kuita sarudzo panova nemhirizhonga mumacommunities. Asi mukazvitarisa maZimbabweans havasi vanhu vemhirizhonga. Ndosaka muchiona kuti pasina maelections haufambi kuona vanhu vachipondana mavillage. Zvoreva kuti panotanga nhau dzemhirizhonga idzi pane vanofuridzira mhepo iyoyo yekuti chiro vaivani. Saka ini ndozvitarisa kuti zvinobveki zvinhu izvi? Zvinobva pakuti kubva zvatakawana kuzvitonga kuziri bato rezanupf rine belief kana kuti mafungiro ekuti ndiro rakaunza nyika, nekudaro harifaniri kuti rikwikwitswe mune zvematongerwo enyika kana kuti ritorerwe simba nerimwe bato. Saka ini ndinofunga kuti tirege kuramba tichideura ropa risina mhaka. Zimbabwe inofanira kuti tiite hurukuro internal dialogue.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu. Pindirai tinzwe vachirumhanzu.
Vamaguhu vataura zvakanaka kuti zvagara zvichingonyorwa kuti muzimbabwe kana vachitaura zvepolitics ndopanosimudzwa nyaya yamahuman rights. President E.D. Mnangagwa vakataura pakongresi yapera iyi kuti hatidi mhirizhonga. Zvinhu zviri on record kukasetewa reconciliation commission iripo inoongorora marwadziro anoitwa vanhu. Asi ava vamango vanongoramba vakatsika mafuta ekungoti human rights, human rights, human rights. Vamaguzve vataura zvakanaka
mukada kunyaso kutarisa tinozoramba tichizvibvunzurudza tichitoga kuti kuma human rights anongova ama political parties here muno muZimbabwe kana ari ama political parties anongova ama political parties maviri here inotonga neinokukwidza iye zvino zvinonzi kuna vanhu vakarohwa ukabvunza kunenge chizindure opposition vanorova ndiye avo vari kudini vari kutonga chokwadi chacho chiri papi hapana that kind of evidence
regai tichipeta chirongwa ndoisa mubvunzo wekupedzisira kuna vamaguhu zvii zvamungakurudzira kuti zvingaitwa kuti pagadziriswe ipapo
ndokuma chinhu chikuru chiri kudiwa ileadership vamunangagwa vanofanira kuti varatidze utungamiri panguva yakadai nekuti kupokana kwevanhu mumacommunities iko zvinoizvi kwasvika ine level itsva yandisati ndaona
vachiri mumanzu shoko renyu rekupedzisira zvingagadziriswa sei
hapana mhirizhonga inombozoitika nekuti mukuru wenyika akatsaura kuti hatidi mhirizhonga saka kana mukuru wenyika achiti hatidi mhirizhonga anenge aita mhirizhonga uchafunga and then matanho ezvemakosi matare voongorora kuti chii chiri kuitika handifungi kana kuti baba vachinge vataura pane munhu anozibuda oda kuita mozizi hakuna zvinhu zvakataura
ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf vagadzira chiri mumhanzu manzwiwo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7 kokambo masanga kubva kuna nice boy tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu asi vateereri musakanganwa chirongwa live talk nhasi tichitarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo nhasi tiri kuziya nyaya yemhirizhonga mudzimba vamwe varume kumateveleland south vachiti madzimai ari kuvambunyikidza uye tichaziyawo nyaya yekuchengetedza kodzero dzevana ava vanonzi vari kushungurudzwawo zvakanyanya mudzimba kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisei whatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa rezimbabwe transformative party vakanyenzura parere vakasungwa muna chikunguru vachiratidzira muharare kotadza kuenderera mberi nhasi sezvanga zvakatarisirwa sezvo mutongi asina kuenda kudare sangano rinoona nezvekodzero dzevana reshamwari yemwanasikana rinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yadzika yekutevedzerwa sezvo vana vakawanda vari kubatwa chibharo nekushungurudzwa Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu. Anokuone kai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Nukusia mina Geno Gumede Saidi.